tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare rinonzwa chikumbiro cheMDCT chekuti kuvhota kwemauto nemapurisa kusende kweparutive.
Ndo zviri kudiwa nevanhu kuti vamiririrwe nevanhu vairi vanoti vatsvangirai vari president. Ini ndiri member of parliament. Saka vari kukampena vachiti vatsvangirai kustate house vanyarota kuparliament. Ichi ichokwadi.
Dunhu remanika land rotemesa MDCT musoro sezvo vamwe vari kupinda musarudzo idzi zviri kunze kwebato.
Nhasi tine huri kurona sachigaro wezano PF pamusoro pemutungamiri wenyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC ichikuudzai zviri kuitika munyika.
Mukuru wevatongi vedare repamusoro vaGeorge Chiweshe vaudza gweta guru rehurumende vaJohannes Tomana kuti vaferefete kuti munyika mune mapurisa mangani zvichitevera chikumbiro chakasvitswa kudare iri neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Bato iri rinoda kuti kuvhotwa kwakaitwa nemapurisa nemasoja kusende kweparutive. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachiweshe vati vatomana vaferefete kuti munyika mune mapurisa mangani zvichitevera kugunun'una kuri kuitwa neMDCT kuti nhamba yemapurisa akakumbira kuti afanovhota sarudzo dzemusi wa31 chikunguru dzisati dzaitwa yakakurisa zvikuru kana zvichienzaniswa nemapurisa ari munyika. Gweta riri kumirira commission inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vachausinyika. Vanoti magweta emutevedzeri wasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi aburitsa magwaro abva kubazi rezvemari rinoburitsa mari inobhadhara vashandi vehurumende anoratidza kuti munyika mune mapurisa anokwana zviuru 40 nezvina.
Mafiers avo emanumbers kuti manumbers akaita sei ndezvekumapurisa havasati vapindura, but mangwana dare richaongorora kuti vanouya neinformation here kuti vakaregistwa vangani, vakavhota vangani.
Izvi zvatsinirwa negweta ravakomichi vaLouis Uriri.
Vanga vakamirira attorney general vanga vachida nguva yekuti vange vanopuwa mainstructions maererano nekumira kwemanumbers emapurisa evanhu veZimbabwe Republic Police.
Vauriri vanoti dare rakatarisirwa kutora matanho akakodzera pachikumbiro cheMDCT. Pasi pemitemo, vanokurumidza kuvhota vanofanira kuvhota mazuva 16 sarudzo dzisati dzaitwa.
Well, pane zvinogona kuchinja, pane zvinogona kuregedza kuchinja zvichienderana nekuti mutongi vachatambira sei zvatichapira kudaro.
Asi vanyika vanoti hapana chichachinja sezvo kuvhota uku kwakatoitwa kare.
Isusu sevamiriri vezeki kana kuti isusu sezeki kunyaya chaiko hatichini. The votes have taken place.
Nyaya iyi yakatarisirwa kuenderera mberi mudare mangwana. MDCT inoti kuwanzwa kwakaitwa nhamba yemapurisa kuti afanovhota sarudzo dzisati dzaitwa imwe yenzira dziri kuda kushandiswa nezanu PF kubirira musarudzo dzemusi wa31 chikunguru. Zvichakadai, mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanonzi vaudza vatsigiri vavo kumusangano wavaita kugokwe nhasi kuti ZEC haina kufambisa kuvhota kwemapurisa nemauto zvakanaka, nepamusana pekuti ZANU PF yanga yava kuziva kuti vari muchipurisa vazhinji havachatsigiri bato iri. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF varugare Gumbo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mutevedzeri wasachigaro weZEC amai Joyce Kazembe vakaudza vatori venhau mari mwezuro kuti komisheni yavo yakatadza kuendesa mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzaivhoterwa nenguva nekuti mapepa aya akanonoka kudhindwa kuburikidza nenguva shoma yekugadzirira sarudzo zvichitevera mutongo wedare repamusorosoro wekuti sarudzo dzinofanirwa kuitwa musi wa31 chikunguru usati wadarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.